mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 June 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave churu chine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 1691. Hurumende yakazivisa nezuro kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nemasvondo maviri zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Mutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi anogona kurasikirwa nebhande rake reWorld Boxing Federation. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave churu chine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 1691 zvichitevera kufa kwevanhu vatanhatu nezuro. Vanhu mazana mashanu ane gumi nevapfumbamwe 519 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana manomwe nezvitanhatu zvine zana rine makumi mashanu nevasere 706,158. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana nemakumi mana nemazana maviri ane makumi maviri 440,220. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana manomwe ane gumi nevana 42,714. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana maviri ane makumi masere nevasere 38,288. Dare remakurukota rakabvumirana nezuro kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nemasvondo maviri zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Hurumende yakati ichange ichitorawo mukana uyu kuona mamiriro nemafambiro anenge achiita zvinhu yozoona mamwe matanho ekutora mushure memasvondo maviri aya. Zvikoro zvaifanirwa kuvhurwa musi wa29 mwedzi uno unove chipiri chinouya. Sangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads iro ranga riri rimwe remasangano evarayiridzi anga achikurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa rinoti rinotambira danho rehurumende iri kunyange hazvo raida kuti zvikoro zvizovhurwa kana chando chapera. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri vamunyaradzi Majoni vanoti sesangano vanovimba kuti mukati memasvondo maviri iwayo hurumende inenge yakwanisawo kuisa matanho anozodzivirira kuti varayiridzi pamwe chete nevana vechikoro vasabatwa neCOVID-19 kana zvikoro zvikazobudirira kuvhurwa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamajoni.
Nerekomendation yevakuru vechikoro kuti ngatizokoro sudurutai kuvhurwa Sangano maida kuti zvikoro zvivhurwe pakati pa August kana kuti nyamavhuvhu asi shondo mbiri dzinona kuti zvikoro zvino zvichivhurwa pakati pa July zvii zvamungataura
Vange vari vakafano bata chigaro chemunyori mukuru wesangano reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni vari parunare na Jonga Kandemiri we Studio 7 vari mukwekwe mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudzawo Jonga kuti sebazi vanoramba vachikurudzira vabereki vadzidzi nevadzidzisi kuti varambe vachishandisa mikana yokudzidza inowanikwa padandemutande ravo kuitira kuti vasarasikirwe nemukana uyu
sebazi reprimary nesecondary education tinongoramba tichikurudzira vabereki nevadzidzi nevadzidzisi kuti varambe vachishandisa maonline platforms aripo neblended learning iripo vachishandisa kudzidza neopen distance learning iripo vakaenda pawebsite redu reministry rebazi reprimary nesecondary education vanokwanisa kuwana magwaro avanokwanisa kuverenga panguva iyoyi kuti vasamira kuverenga kana kumbomira dzidzo nekuti kune utachiwana hweCOVID-19 tiri kuda kukurudzira vese vanokwanisa kushandisa online platforms vashandise maonline platforms avo vakwanisa kuramba vachienderera mberi nedzidzo ravo
ko mashoko api hamungaasirawo vana vechikuriva vawedzerwa zororo
toda kukurudzira vadzidzi kuti varambe vachiverenga nyangwe holiday yavo ichitonge yaenderera mberi ivo ngavasabvavati aiwa ngatipembererei nekuti tane holiday yati yareba mbichana ngavarambe vachiverenga nekuti isusu tiri kuda kuita catch up kune zvinhu zvatakaregedza kuita catch up muna kana kudzidza muna 2020 nemuna 2021 kuda kuti dzidzo redu rambe richienderere mberi nekuti dzidzo ndiwo musimboti waupenyu nekuti dzidzo iri ndorinochatibatsira kuti tinge tichiatena yatinoti vision 2030 ichatiitisa kuti tinge tine middle income economy senyika yeZimbabwe.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yeguta remutare iri kunetsana nevamwe vagari vemuguta iri zvichitevera danho rayo rekushandura mashandiro emahoro emusha inogara veruzhinji kubva nzvimbo dzemisika dzekutengesera zvinhu. Nzvimbo idzi dzaishandiswa nevagari senzvimbo dzekutandarira. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Kanzuri yemutare inoti yakatora danho iri senzira yekurerutsira vanoita mabasa ezvekutengesa avo vasisina pekushandira zvichitevera kuvharwa kwemisika muhombe wepasa kubva stadium apo pari kuvandudzwa. Asi mukuru werimwe sangano revagari remamutare remutare Residents and Ratepayers Association vaDavid Mutambirwa vanoti kanzuri yakatora danho iri isina kugara pasi nevagari vemugu
vakuru veguta remamutare vakuda kuti nzvimbo yakagadzirwa kuti inge iri inonge ichifarira vanhu vachisangana vachiita zvemutambo tika nemagariro uyezve vachiita mamiting eguta iyo chinzwa yoitwa musika ngachiita musika ipapa vanhu votambira kupi vana vaduku vosangana kupi uyezve panga paine library ipapo panga paine crash panga pachiitwa madzimai achisangana ipapo vachiita maclubs even parliamentary maparliamentary portfolio committees anga achiita madebate ipapa zvichivandudza magariro evanhu zvino kana pai usvingo wava musika zvinoreva kuti unenge wangu wamusika vanhu havozoenda kupi.
Munyori musangano reUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vaEdison Mchulisi Dure vanoti vakuru vekanzuru vakavaudza kuti zvakaitwa kusakubva beto nemamwe mahoro emuguta ndezvenguva diki diki asi vachiziva kuti aya aive manyepo. Asi mumwe wevanorarama nekutengesa zvinhu muguta remamutare vaElisha Madzanya vanoti vanofarira danho rakatorwa nevakuru vekukanzuru sezvo vange vasisina pekushandira kwenguva yakareba kubva pakatanga malockdown mushure mekuvharwa kwemisika nepamusana kwedenda recovid-19.
Ndikati iri idanho rakanaka zvikuru raitwa here sekuti tichitarisa covid-19 tikangoti makore mairi isusu tinoita zvokutengesa tisina pekutengesa parifomo panobvumirwa yanga yangu tichidzingira nemapurisa tichidzira mapurisa nemasoja tichingorohwa tichitadza kutengesa mune zvakanaka saka chivimbo chedu chekuti itapowa nekanzuru ichaita kuti titange zvepatsva kuti tiriritire mhuri totengesa zvinhu zvedu mune zvakanaka pasina kudzingirwa nemapurisa saka tinoimba kuti dai zvaramba zvakadaro taprotekta kutengesa kwedu panzvimbo iri designated seinei.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vanoti kanzuru yavo haina kutora zvivakwa asi kuti iri kushandisa nhandare dzakapoteredza zvivakwa zvemuguta zvaishandiswa nevechidiki kuti zvimboshandiswa semisika senzira yekuyamura vanoita mabasa ekutengesa. Vatandi vanoti iyi nzira yekuti kanzuri iwane chouviri kubva kuvatengesi ava vange vasisina pekushandira vari mushure mekuvharwa kwemisika yavo mukuru wepasa kubva stadium makore maviri apfuura.
Tiri kutarisa maybe in the near future kana tichikwanisa kuti vadevelop more other grounds maybe matennis courts maybe mabasketball courts and other grounds so that at least vana vedu vakwanise kuramba vachiwana pekutambira pakanaka. This is a temporary position yatakavaisa panapa kuti vambosana kushandira kuti vakwanise kubhadharwa marets vakwanise kuchengetedzawo mhuri dzavo nekuendesa vana kuzvikoro.
Kanzuri yeguta remutare inoti ine vanhu vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumigwagwa vanopfuura zviuru zvishanu vakanyoresa kukanzuru yavo kunyange hazvo kune vamwe vakawanda vanoita mabasa aya vasina kunyoresa. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Z zimlife.com inoti Zimbabwe irikutarisira mishonga yenhomba yeCovid-19 inobva kuChina inoita mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu 2.5 million mwedzi uno usati wapera. Izvi zvakaziviswa nezuro chipiri negurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avo vakati zviuru mazana mashanu emushonga uyu zvinotarisirwa kusvika muZimbabwe nemusi wemugovera. Zimpapers TV Network inoti komishini inoona nezvemitambo yeSports and Recreation Commission yapa mvumo yekuti imwe mitambo itangidze kutambwa zvakare asi kuchitevedzwa mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Mitambo yapiwa mvumo yekutambwa inosanganisa nhabvu zvinoreva kuti kukubudzira mukombe wechibuku Super Cup kwadzoka zvakare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kadini mashamara studio 7 mukoma tanonoka wande jonga kandimire Mike Wall Blessing Zulu Sister Marvelous mbise ikoko monhasi marishaisa studio 7 nemhaka yeiko nai mukoma tanonoka wande tinoitotonzwa zvekuti pane mamapiridzi atisina kumwa kana tikashaya studio 7 ndoda kungotaurawo kune madzimai kuti handei tinorejesa igosovota 2023 ngatisaterera kutaura kwevanhu tikandovhota neuwandu hwedu zvinobuda ZANUPF inoenda saka madzimai ese handei tinorejesta ngatisangoti ndezvevarume chete handei tinorejesta tigovhota 2023 kwazisawo mwana wangu tichiti uri seiko nai mwana wangu Elvis mama vakusuva nongoti uve nezuva rakanaka mucheche wangu mai vanokuda.
Studio 7 vanamukoma jonga muri sei unonotiriraiti tinotenda nebasa guru remunotibatira izvi rekuti penhau dzechokwadi ngekuti yei ZANUPF tanetseka ndiyo tiri kungoti kuvana veZimbabwe vabachamisa muofisi 2023 ipapo hapana zvimwe zvetingatosarudza. Tarisai vana dhagirasa ngevezano izvi zviri pachena kuti ngevezano saka tiri kuti baba chamisa chete chete ndatenda ndinitumira chijoko paSouth Africa.
Makadiko mukoma tanonoka wande namukoma Blessing Zulu mukoma Raymond Shoto ana Sister Marvelous ndafoadhaka audio ako kuti muzvizvire vana mukoma Blessing Zulu tingazvida sekuti tinotaura nhema tikana tichiti maSouth Africans vanhu vane godo asi kushanda havadi nekuti mukatarisa mavaki kuvakwa kwese kwakaita South Africa nekunakiro yakaita iri kunasirwa nemaforeigners South Africa mukatarisa zvese zviri kuitika muSouth Africa mapurazi dzimba dzakanaka maindastry chiichinyi vari kurana zvinhu izvozvozvo vabva kure saka maSouth Africa vanhu vekuti nekutoimbloiwa chaiko chaiko havadi bhozi vanhu vekuti umweni akashanda kana kuti 3 months kana mwezi umwe eitopedzapo ototi kwanzi ndiwedzere mari mari yaya akati no mari handina utoite toi toi votostrike maSouth Africans saka chavo chavanongofarira kuswera vechimwe doro.
Makadi vatereri vepaStudio 7 mose vana mukoma tananoka nevamwe vose vanotevera chirongwa ichi inini ndinokukwazisai kuise mhuri yeZimbabwe nemufaro zita zvangu handitauri meseji yangu iyi yakanangana nevana veZimbabwe zvikuru sei nekuti inini maonero angu ZANUPF tingaimba tingataura ngano tikataura zvemavhotsi tinenge tichitoshandira homwe dzevamwe vanhu chinhu chakakosha ndechekubatana vana veZimbabwe kurwisa ZANUPF kubvisa udzvanyiriri kwakati chikakonzi kana pasina izvozvo kubatana vote haishandi ngatitoda kunyeperana kuti ngatidemonstrate ngativote tibvisesanapf aibvi nevhoti azviiti how many vanhu vachingotambura vachiurayiwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mutambi wetsiva ane mukurumbira Charles Manyuchi anogona kurasikirwa nebhandi rake reWorld Boxing Federation kana akatadza kuridzivirira mwedzi unouya sezvakatarwa Michael Kariati anotipa nyaya iyi
yambiro iyi yauya panguva iyo mitambo ine kusangana kwakanyanya yambomiswa nehurumende pachityirwa kupararira kwechirwere checovid-19 icho charova pasi rese murongi wemutambo wetsiva vagilbert munet vanoti vatambira tsamba yabva kuworld boxing federation iyo iri kuzivisa kuti manyuchi achatorerwa bhande rake reuremu hwemiddleweight akatadza kuridzivirira musi wa3 chikunguru
takatambira tsamba mbiri kubva kumasangano maviri anoti World Boxing Federation ne World Alliance Boxing Association vaitaura ivo kuti vakambotipa mukana wekuti Charles Manyuchi angachidzivirira bhande rake asi izvi zvakatadza kuitika naizvozvo zvikange zvaramba kuitika zvekare musi wa3 July havatisina imwe nzira yavangaite kunze kwekuti vatorere Charles Manyuchi bhande irori ropiwa mumwe munhu
Manyuchi arikufanira kudzivirira bhande iri mumutambo wake namahoma dzebiala wekuuganda vachirwira zvekare mamwe mabhande maviri reWorld Alliance Boxing Association nereWorld Professional Boxing Federation vamunetsi vanoti vanyora tsamba kubazi rezvemitambo muhurumende kuti mutambo uyu uenderere mberi vachivimbisa kuti vachateedzera zvese zvinodiwa mukudzivirira kupararira kwechirwere charura ichi
mutsamba yatakanyora kubazi rezvemutambo takakumikidza kuti tichatevedza zvose zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa izvi zvinosanganisira zvakaita social distancing kubayiwa majekiseni ekudzivirira denda recovid-19 kwevose vachange vachitora chinzvimbo pamutambo uyu naizvozvo takanyora yatingati dhokumendi ratakaendesa kubazi rezvemutambo ratikutarisira kuti vakange vaongorora vachatipa mvumo yekuti mutambo waCharles Manyuchi nahomahoma dzebiala unge uchienderera mberi
mutambo webhande repasi rese uyu uchange uchiperekedzwa nemimwe mitambo yevatambi vechidiki avo Manyuchi ari kuti apika muCharles Manyuchi Academy
tina tinazve majoni tina Hassan tina tatenda binimu nana Evans variko kuti tinotikasiyawo tikuona future yevanhu vanotsaka tiri kuvapa mukana wekuti vatambire mabhandi tichiri vapenyu tichiri kurara
pari zvino Manyuchi ari kugadzirira mutambo uyu ari kumusha kwake kuchivhu uko kwakarongerwa kuzoitirwa mutambo wacho ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica vanoona nezveutano muAmerica vanoti imwe nhando yecoronavirus yakatanga kuonekwa kuIndia iyo yave kuzivikanwa nezita rekuti Delta iri kupararira zvine mutsindo muAmerica vachiti izvi zvinogona kukonzera kudzoka muAmerica kwechirwere checovid-19 mukupera kwegore rino nyanzvi mune zveutano dzinoti munhu mumwe chete pavashanu vari kubatwa necovid-19 muAmerica vari kuwanikwa vaine nhando yedelta iyi nhando iyi yedelta iri kunetsa kuUnited Kingdom kupfuura dzimwe nhando dzecoronavirus dzakanetsa kuUnited Kingdom gore rakapera Delta inonzi ndiyo inopararira zviri nyore uye nekukurumidza kupfuura dzimwe nhando dzose tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro penhando yecoronavirus iyi uye kuti sei America iri kuvhunduswa nedelta
Nyaya ye chipandi che COVID-19 inonzi Delta variant inyaya inovundusa nekutyisa zvikuru pasi rese nekuti imhando ye COVID-19 kana kuti utachiona ye COVID-19 iri kupararira zvakanyanya chaizvo zvemhando yepamusoro soro iri kuita kamberere pasi rese. So mienzaniso umwedzi wapera yakanga iri munyika makumi mana kana kuti 40 asi parizvino yasvika munyika dzinopfuura 75 dzakusvika 80 something kana kuti makumi masere enyika ava ne COVID-19 chipande ichochi chinonzi Delta variant.
Nando iyi inonzi Delta yakasiyana sei nedzimwe nando dzeCOVID-19 dziri kunetsa pasi pose?
Delta variant yakanzi United Nations World Health Organization imhando of concern kuri akuti chimhando chinotyisa chatinotyira kuti munguva iri kuteera chicharamba chichipararira zvakanyanyisa uye chinogona kukonzera kuti mukusanduka kwachiri kuita mishonga igona kuzodhererwa nacho uye chinogona kuti chikaramba chichisanduka nemhando nekupararira kwachiri kuita uko chinogona kuuraya vanhu vakawanda panguva imwe chete uye dzimwe nyika dzinogona kuzotsikirirwa nacho zvokuti dzinotadza kurwisana nacho.
Sei Delta iyi yave kuvhundutsa America zvakadai?
Delta variant yavhundusa chaizvo muno muAmerica nekuti iri kunyanya kumawestern nemamidwestern states kune vanhu vakawanda zvikuru vari kuramba kubayiwa nhomba zvachose vachiteedzera zvemanyepo zvinotaurwa navazhinji vanoteera vaTrump. Vanhu ivavo nekuti kunzvimbo idzi kana kuti matunhu iwayo kune vanhu vakawanda vasina kubayiwa nhomba zvachose saka zvinotyirwa kuti chirwere chikatanga kupararira ikoko chicharamba chichingopararira nekufamba kunoita vanhu chichadzoka kune matunhu anga ati abayiwa vanhu vakati iwandei. So mienzaniso mukatarisa dunhu revirginia somienzaniso 60% yevanhu vari muvirginia vanokodzera nge vachibayiwa vakatobayiwa nhomba zvakakwana asi ukaona kuti nekufamba kunoita vanhu zvichaitika kuti iyo iyi variant yedelta idzoke iuye kune matunhu ane vanhu vakabayiwa zvikafamba zvichidaro chinogona kuzosanduka zvakare yavanoti michungu mutation saka chikazosanduka chikatanga kutsikirira vakatobayiwa nezvikare tinogona kuona imwe mhando ichibuda machiri ndosaka zvinyanyo kuchitisa chaizvo. Chechipiri ndechekuti chirwere ichi tiri kuona kuti mhando iyoyi iri kunyanya kubatawo zvakare vana vechidiki uye vatinoona zvakare kuti vazhinji vacho ndo vasati vabayiwa nhomba. Ndingade kuti vateereri vazive zvakare kuti chirwere ichi chinopararira nechimbi chimbi kana nekukurumidza zvakanyanyisa. Tinofungidzira kuti chirwere ichi chinopararira zvakapetwa zvinongasvika makumi mana kusvika makumi matanhatu kubva muzana kana kuti up to 60% more transmissible than any other variant yatati taona yeutachiona weCOVID-19. Ndosaka muri kuona kuti haisi America chete asi kuti pasi rese riri kuvhunduka nekutya chaizvo nekuda kwechirwere ichochi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 1691. Hurumende yakazivisa nezuro kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nemasvondo maviri zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Mutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi anogona kurasikirwa nebhande rake reWorld Boxing Federation kana akatadza kuridzivirira mwedzi unouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.